Ndingirare duraka nangana nevakapive nao, tichitarisa zvavanoita musarudzo nenzira dzavanoshandisa kutapa nekushambadzira nhau pamwe chete nezvimwe zvinhu zvingangove zvichivanetsa. Saka dingindira iri rinokwana chaizvo pakutizvo iyo inonzi social media iyi mazuva ano yafararira nenyika yose. Dingindira iri rakanaka pakuti vanhu vasangana zvino vachichitarisa kuti zvakanaka pazviri ndezvipi zvinobatsira isusu vatapi venhau, zvakashata zvacho ndezvipi, uyezve zvakashata zvacho tingaita sei kuti zvisanyanya kubata-bata basa redu, nekuti kwatovo nokumwe kutya kwekuti dzimwe nguva basa revatapi venhau raakutotarisirwa pasi zvichinzi vanonyepa vanhu apa nepamusana pezvinobuda paiyo social media iyoyi. Saka zvabatsira kuti vanhu vekunyika dzese dzakasiyana-siyana vasangane vaise misoro pamwe chete vaone kuti vangadhila sei nenyaya iyoyi. Chimwezve chakakosha ndechekuti suve African Union tinokurudzira kusarudzo kuti dziitwe munyika dzakasiyana-siyana.
Nyaya dzenhau dzemanyepo dzinokanganisa sei zvinhu panguva yesarudzo?
Pane kushushikana ikoko kwekuti nhau idzo dzemarehwarehwa ekunyepaya anogona kukanganisa vanhu vanenge vachida kunovhota zvavo, votaurirwa manyepo votogara zvavo kumba vorega kunovhota. Rimwe nguva voudzwa kuti mhengo akashata iye haana chaita, vototi handichamuvhoteri. Saka isusu tine chido chekuona kuti pamwe chete nevamwe vedu vekuUnited Nations kunyanyanyanya vaya vanonzi veUNESCO tingaita sei kuti tibatsire basa redu iroro revatapi venhau kuti rirambe richienderera kumberi vachishandisa zvavaisiita kare, vachisanganisawo nesocial media asi zvichifamba zvese mune zvakanaka.